Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kwa tereri, tunosangana zwakare manera anasi, uru msuwe chitatu, nyamafufu 30, 2017. Makati ya ku Studio 7, nefenyire inya zirigu itika mZimbabwe, zamuno piwa na Studio 7, irimu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Hazvigone kuti MDC iende isina iri divi randiri kutaura ratiri NPP. Hazvigonewo kuti NPP iende isina iro rimwe divi ravatangira MDCC.
Mutungamiri webato rePeople's Democratic Party, amai Joyce Mujuru. Dinodzo korora, mutungamiri webatore National People's Party, amai Joyce Mujuru, vanoti naurano ne mutungamiri we MDCT, Vamogen Changirai, zirikuende ramberi, uye vane chivimbo chekuti dzinobudirira. Vatsigiri veZANU PF, voratidzira muHarare, vachishora vanhu vavanoti, havasi kuremekedza mudzimai wemutungamiri wenyika, amai Grace Mugabe. Vakaremara, voratidzirawo muHarare, vachiti kodzero dzavo, hadzisi kuremekedzwa. Vamwe vagari vekunyamakate mudunhu reMashonaland West vave kuomerwa neupenyu zvekushaya chekudya kunyange hazvo hurumende iri kuti chirongwa chayo checommand agriculture chakabudirira. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa reNational People's Party, vaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika, amai Joyce Mujuru, vanoti vane chivimbo chekuti nhaurirano nemutungamiri webato reMDCT, Vamogen Tsvangirai, dzichabudirira sarudzo dzegore rinouya dzisati dzaitwa. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata amai Mujuru.
Kutaurirana kuripo zvikuru. Isu kubatana kweMDC Alliance. Takatoona kuti chinhu chakanga chakanakira MDCT. Nokuti mukada kutarisa pambatanidzwa iwoyo, vazhinji vacho dzakanga dziri nhengo dzeMDCT pakutanga. Saka vashoma vangangoita vaviri kana vatatu ndivo vanga vasina kumbobvira vakaita nhengo dzeMDCT. Nangwe nazvino kune mamwe mabato akaita sana zvanundonga. Kune tsamba ndofunga makatodziverenga mumapepa kana social media. Vakanyora vachiti havasi kuda kuti vabatanidzwe kana kuti vaverengerwe kumbatanidzwa iwoyo. Saka nyangwe nemu MDC macho zvakare. Mundofunga muri kuverengawo makunga-kunga ari kubva kunana Vice President Thokozani Kupe. Kuti vanenge vasiri kunyanyisa kuzvifarira.
Munoona sei kunetsana kwavatsvangirai nechikwata chaamai Kupechi?
Ndinoona kuti chikwata chiri kubvunzurudzawo kuti zvakambofamba sei.
Hatina kuona sei kuZimbabwe Grounds painyoreranwa chibvumirano cheMDC Alliance. Zvinoreva here kuti chibvumirano chamakambenge manyorerana navatsvangirai cheMOU hachichashanda kana kuti mose marasika gwara?
Isisu hatina kumboita zviri kunze kwechibvumirano chatakanga tanyorerana navatsvangirai veMDCT ekutanga. Nokuti muchibvumirano imomo changa chiri chibvumirano chekuronga gwara rezvitevedzwa kuti tizosvika pekunyorerana chibvumirano chaicho chaicho chatinoti agreement. Saka isu takaramba tichiteedza zviri muMOU yedu roadmap. Ivo vakateedzawo zviri muMOU yedu tese roadmap. Saka hapana watingati akaenda kunze. Uye isi takanga tabvumirana kuti aiwa. Vakiite kuti mamwe mapato anopikisa hurumende. Varikuona kuti zviri nyore kwavari kushanda nemivatsvangirai. Tivanyengetedze vouya vari nechekudivi renyu. Kwoitawo mamwe mapato anoona zvakavarerukira kushandawo neamai mujuru. Vouyawo vari kusaidhi kwangu kuitira kuti kana takuzosvika pamberi apo isisuwo nevatiri kushanda navo tinenge takukwanisa kukurukura pane zvatinenge taisa pamberi iya yamunoti pachirungu caucusing kuti saka ichi chinhu chatakunotarisana nacho neveMDCT chinotinakirawo here kana kuti chinovanakira chimwe chandoda kuti muzive ndechekuti MDCT iri kubva kudivi revashandi trade unionist. Isisi tiri kubva kudivi rehondo.
Mapato api aya?
Kana muchitaura neze NPP, motaura neze ZAPU, motaura neze ZUNDE, motaura neze DARE. Vamwe vacho vana vemawar veterans, vakatanga mabato iwaya. Vamwe vacho vanga vari mawar collaborators who actually fought in the war of liberation. Ve ZAPU ne si takabva kuzanu, we are the people who are also in the armed struggle. Munozoona kuti tisu vanhu ari kugona kukurukurirana nekunzwanana tozoenda uko tane rimwero tisina humwe humwe zvinove zvinhu zviri kutadza kunyatsotsanangurika nevamwe kuti aiwa hakusi kukwachurana kwekuti hatidanane hazigone kuti MDC iende isina iri divi randiri kutaura ratiriri NPP. Azigonewo kuti NPP iende isina iro rimwe divi ravatsangira MDCT.
Amai Joyce Mujuru vanove mutungamiri webato reNPP vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Vanhu vakaremara nhasi varatidzira muHarare vachinyunyuta nekusaremekedzwa kwekodzero dzavo munyika. Mutoro wedu wenhau Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wevanga vari pakuratidzira apa ndimuzvare nhasi pamanyau avo vati vanhu vane urema vari kurarama upenyu hwakaomarara zvikuru munyika nekuda kwokushayikwa kwemabasa. Muzvare manyawo vativo mitengo yezvinhu zvinoshandiswa nevakaremara zvakaita semauche zvinodhura.
Vakaremara hatina pekugara, pandinoti apa ndipo pangu. Uye zvinhu zvinoshandiswa nevakaremara zvakafanana nemawheelchair, macrutches, zvinhu zvinodhura zvekuti akaremara hapana kubasa kwatiri kuenda semazivira atinoita kuti hakuna maindustry.
Vawedzerwa vakati mahofisi mazhinji ehurumende asinyore kushandiswa nevakaremara zvinozopa kuti itadze kuudza vamwe vane zvivakwa zvavo kuti vagadzirise dambudziko iri.
Pratini chatinotochemera nekukumbira kuti dai mabuildings ese akwanisika kuti tikwanise kupinda mumabuildings iyawo.
Munyori mukuru musangano ratungamira kuratidzira uku reZimbabwe People and Parents for Children with Disabilities ZPPCD vanyasha nau vati hurumende nevanofanirwa kunge vachimirira zvido zvavo havasi kuita zvavanotarisirwa kuita zvopa kuti vatambure.
Tatasa vanoona nezvemari pavanopa mamwe mapazi ehurumende mari dzekuti vange vachizvirangarira isu vakaremara hatina chimwe chiti chatizi chatinge tichiwaniswa zvinhu zvekuti zvimwe zvekutirwadza zvekare. Tine matambudziko atinosangana nawo mumugwagwa wakatarisa munhu anenge ane wheelchair anogona kunzi wheelchair yake aiwa ilagage anofanira kuti anga achibhadhara lagage makumbo emunhu anga anzi lagage here asi vacho vanotimiririra havana zvavari kuita havana matanho vari kutora kuti vange vachiita sei vachigadzisa zvinhu zvakaita seizvozvo.
Mumwe zvaanga achiratidzira vaHenry Kane vatsigirwa vakati sevanhu vakaremara vava kuda kuzvimirira pachavo muzvirongwa zvehurumende zvakasiyana siyana sezvo varivo vega vanogona kunzwisisa matambudziko avo. Vakaremara ava vasiya tsamba yenyunyuto kumahofisi emutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda, kuhofisi yemumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa uye kumahofisi egurukota rinoona nezvevashanda amai Priska Mufumira. Zvimwe zviri mutsamba yenyunyuto zvinosanganisira kutadza kwehurumende kutambira mutemo weUnited Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities kutevedzera bumbiro renyika nekuisa mutemo yavakaremara inofambirana nezviri mubumbiro pamwe nekuti nzvimbo dzekuvhotera dziswewo panzvimbo dziri nyore kuti vakaremara vakwanise kuvhota zviri nyore. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadikwa.
Sangano rinorwira kuti munyika muitwe sarudzo dzakachena reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI rinoti riri kushushikana zvikuru nekusapiwa kwedzidziso yakakwana pamusoro peurongwa hwekutoreswa kwevanhu zvitupa zvitsva huri kuparurwa nemusi wemuvhuro unouya nehofisi yamabharani mukuru wenyika kana kuti Registrar General. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muzesini amai Ellen Dingani vanoti sangano ravo ratonyorera mabharani mukuru vatobaiwa mudede vachisvitsa zvinyunyuto zvavo pamusoro peurongwa uhu. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Takaona zviri zvinhu zvakauya tisingafungire nekuti vari kutaura ivo kuti chitupa cherata chazenge tisingashandi mutsarudzo dzedu. Saka zvinhu zvokuti zvakauya tisingazvifungidzire ende tine makontent atiri kureiza kuti hazvina kunge zvambotaurwa before kuti vanhu vazive kuti ndizvo zvinenge zvichiitika. Ende timing yacho yazvauya zviri kupa vanhu mazuva mashoma shoma ekuti vanhu vange vachizvitambirira kugadzirira zvakataurwa izvi. Ndine vari kutaura ivo zvakare kuti vari vanonzi maallergy havakwanisi kuvhota tsarudzo dzatiri kugadzirira idzi. Zvinhu zviri kutinetsa zvakare kuti ko zvabva kupi nekuti masvondo aperayo chiezetiwa makarau ita makarau vakataura ivo kuti vose maalenzi vatange vachivhota nokuti bumbiro redu remutemo rinoti vese kuzvarwa zvezimbabwe ane kodzero yekuvhota muzimbabwe. Saka tiri kuneseka zvikuru nemashoko avakataura nezuro.
Mune mamwe matanho amuri kuronga kutora here ekusvitsa nyunyuto yenyu iyi uye kugadzirisa nyaya yacho?
Hongu tanyorera tsamba varegistra general vamudede tichibvunza kuti izvi zviri kumbobva kupi ndi tichitaura zvakare maconcerns edu kuti zvinogona kuzokanganisa registration iri kuuya nokuti vanhu vanogona kuita confusion yekuti apa vari kunzi huyai muzoita registration apa huyai muzoita zvezvitupa kupi zvitupa mukatarisa zvitupa zvedu anotora mufananidzo votora zvakare mafingerprints anditi zvinova zvinhu zvinenge zvichaitwa zvakare nevhota registration idi yatida kuadopta. Saka panogona kuitika confusion vanasinga kuti tatora zvitupa tatopedza hatirina kuita tii kunoregista zvakare. Saka tiri kunongona chaizvo kuti zvaitwa nguva ino iyi yatasikanisana nebiometric vhota registration inova chinhu chitsva sei zvaitwa ende zvisina kumbobva zvambotaurwa kubhudhara kwese. Saka zvichiri kunetseka ndozanetseka nezvaitika izvi.
Vanga vari vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reZESNI amai Ellen Dingani vari parunare muHarare neStudio 7. Nhengo dzebato reZANU-PF dzafora muHarare nhasi dzichiratidza rutsigiro rwadzo kumudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe avanonzi vari kutsoropodzwa nevakawanda mubato ravo pamusoro pemakakatanwa ari mubato iri pamwe nekurova kwavanonzi vakaita tsvarakadenga yekusouth africa masvondo maviri adarika. Mutoro wedu nhau Thomas Tiripasi anotipa nyaya iyi.
Zviuru nezviuru zvenhengo dzeZANU-PF zvabva kumativi mana enyika zvafora kubva munzvimbo dzakasiyana-siyana muHarare nhasi zvichiratidza rutsigiro kuna amai Mugabe pamwe nemurume wavo Robert Mugabe murongwa warongwa nechimwe chikwata chevaimbova varwi muhondo yerusununguko chiri kutungamirirwa naamai Mandi Chimene pamwe neprovhinsi yeHarare mubato reZANU-PF. Mushure mekufora kwadzaita uku dzakatakura zvinyorwa zvakasiyana-siyana zvanga zvitsigira amai Mugabe nhengo dzeZANU-PF idzi dzanoungana pamuzinda webato radzo pazotaurwa mashoko nevamwe vevatungamiri vemusangano uyu. Zvimwe zvezvinyorwa izvi zvanga zvitsoropodza tsvarakadenga yekusouth africa Muzare Gabriela Angels, awo vanonzi vakarohwa namai mugabe masvondo maviri adarika. Mushure mekunge vavawana vaine vanakomana vavo vaviri, Chatunga Bellarmine naRobert Mugabe Jr. pane imwe hotera iri mumusha weSandton muJohannesburg. Chimwe chezvinyorwa izvi change chakanzi Angels, haazi ngirozi, tinoramba takamira namai vedu. Vashitaura pagungano iri, amai chimene vati havadi kuona munhu anotosvorana namai Mugabe, vachiti anenge ada kutuka amai Mugabe, avo vavafananidza nambuya nehanda, anenge atukawo mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe. Mumashoko anga achiita kunge akanangana nemutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa, avo vari kufungidzirwa kuti vakapiwa chikafu chine muchetura pamusangano wakaitwa navaMugabe nevechidiki vebato ravo kugwanda masvondo matatu adarika. Amai chimene vatiwo vanhu havafaniri kuti kana vachinge vakuvadzwa kwavanenge vari voya vachiti vakuvadzirwa mumusangano. Amai chimene vatiwo vaMugabe havasi kuzosiyira mudzimai wavo matomhu sezviri kufungidzirwa nevamwe mubato reZANUPF vavanoti vave kuswerekuti sakaramata namai Mugabe vachivatuka padande mutande mumisangano yavanoita pamwe nemavanofamba. Zvichakadaro, vanotungamira boka revechidiki muZANUPF vakudzanai Chipanga vati vanoramba vakamira namai Mugabe kusvika zvanaka. Ataura akamirira boka remadzimai reZANUPF Women's League, amai Letina Undenge, vati kunyangwe vanhu vakada masimba zvakadai, vakatobvumirana kuti vaMugabe ndivo vachakukwidza vakamirira ZANUPF musarudzo dzegore rinouya, vachiti vose vari kuda kutora matomhu kubva kuna vaMugabe, vari kurota vachifamba.
Zvinodaro, ishamwari dzakaipa dzaunenge wakunotsvaga wakunze kwemusha. Infiltration, shamwari dzaunofamba nadzo nezvamunotaura uko kunze kwemusha chii? Ndo zvinokonzeresa kuti uzova nemweya wekunda kunopandukira baba namai.
MuZANUPF mune zvikwata zviviri zviri kurwira kutora matomhu kubva kuna vaMugabe. Chimwe chikwata chinonzi chiri kutungamirirwa navaMunangagwa chiri kuzvidaidza kuti Team Lacoste, uye chimwe chikwata chiri kutsigira amai Mugabe chiri kuzvidaidza kuti Generation 40. Amai chimene vatiwo havasi kufara nekuti vamwe vaiva varwi muhondo yerusununguko vari kudyidzana zvakasimba nechikwata cheZimbabwe National Liberation War Veterans Association, icho chinotungamirirwa navaChris Mutsvangwa. VaMugabe nemudzimai wavo havana kuuya pachiitiko ichi sezvanga zvakatarisirwa nevazhinji. VaMugabe ndivo vanga vari muenzano remekedzwa pamusangano wevadzidzisi waitwa muno muHarare panguva iyo vatsigiri vebato ravo vanga vachifora. Hatina kukwanisa kuziva kuti sei amai Mugabe vasina kuuya kuchiitiko ichi. Kunyange hazvo vanoziva zviri kuitika muZANUPF vati amai Mugabe vaziviswa kuti vanhu vafora nhasi vanga vari vashoma kudarika vanhu vavanga vakatarisira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Zvichakadaro, mapurisa arambidzawo mamwe masangano anga achidawo kuratidzira muHarare achiti haasi kufara nedanho rehurumende yeSouth Africa rekuti amai Mugabe vasatongwe nemhosva yavari kupomerwa yekukonzera mhirizhonga. Masangano aya anga achida kuendesa tsamba yenyunyuto achiti South Africa yaisafanira kuvabata semunyarikani pamhosva yavari kupomerwa yekurova imwe tsvarakadenga Gabriela Angels iyo vakavana iri muhotera kuJohannesburg nevanakomana vavo. Masangano arambidzwa kuratidzira aya anosanganisira Nera Youth Forum, hashtag Zimbabwe Vote 2018, United Citizens Alliance neConcerned Citizens Support Network of Zimbabwe. Kuti tinzwe zvaitika, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutauriri weNera Youth Forum waDavis Mokusha.
Chatibatawo tasvika kuSouth African Embassy taona kuti vashandi vacho vanga vari pasi pemurao wekuti vanhu vari kuuya vasatambirwe, vasatendedzwe kupinda mukati nekuti hatidayirwa tiri panze. Zvakare mapurisa akawanda zvikuru anga akazara pamuzinda weSouth Africa Embassy nokutenderedza muzinda iwoyo.
Hamuna kutokwanisa kupinda mukati?
Tatodayirwa nasekretari tiri pagedhi, haana kutombotitendedza kuti tipinde mukati. Tatozosvika ipapo vanga vakutoziva kuti there are people coming. Ndingangoti tafika ku South African Embassy seva tungamiri mushure mekunge mapurisa aramba kutitendera kuendera mberi nedemonstration.
Vapa chikonzero chei chekuti musaratidzire?
Vapa chikonzero chekuti mutsamba yatakavapa mumashure makanga mune zvatina kugadzirisa, zvatakagadzirisa marimwe zuro. Tazvigadzirisa kudaro vazoti vava kuverenga mazuva manomwe kubva pazuva ratakavapa tsamba iyoyo, zvinoreva kuti tanga tingakwanisi kuenderera mberi nekuratidzira kwedu.
Zvii zvavanga vachida kuti zviigadziriswe?
Vaida kuti patsanangurwe kuti tichaungana papi, tichange tichitungamirirwa nani, zvakare vanotungamira ivavo vanogarepi, zvakare chinangwa cheungano yedu ndechei.
Mutauriri weNera Youth Forum waDavis Mokusha vari parunhare naBlessing Zulu Studio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru muIndia vazivisa nhasi kuti vanhu vangangosvika vashanu vakafa mumafashamo emvura akakonzerwa nemhepo inesimba yakarova guta guru mune zveupfumi reMumbai kuIndia kwakare. Vakuru vazivisawo kuti ndege dzehondo dzemubatanidzwa uri kutungamirwa neAmerica dzarwisa chikwata cheIslamic State senzira yekudzivirira nhengo dzechikwata ichi dziri kutiza kubva kuLebanon kupinda muSyria. Zuva ranhasi rinonzi neUnited Nations izuva rekurangarira avo vose vakatsakatikiswa pasi pose zvikuru sei nezvematongerwo enyika uye mhuri dzavo idzo dzichirungotsvaka hama dzavo kana padzakafira. MuZimbabwe mune vazhinji vakatsakatika uye vasati vawanikwa kana kunzwikwa nezvavo kubva kuna muzvare Rashiwe Guzha, vaPaul Chizuze, vatondera Indira, vaPatrick Ndabanyama kusvika pana vaita idzamara. Masangano anorwira kodzero dzevanhu akaita seZimbabwe Lawyers for Human Rights neZimbabwe Human Rights Association acharichedza zuva iri nhasi. Tanonoka Wande weStudio 7 aita hurukuro nemukuru weZim Rights vaOK Machisa nezvenyaya iyi.
Chinofanira kuitwa ndechekuti tese ticherechedze zvikuru avasati vawanikwa, asi tichiyambira zvekuti zvisi mutemo kuti kana munhu achinge ataura zvaanotaura, yatikati freedom of speech, ongonyangadika, ongodisappear zvisina tsarukano. Iyambiro yatinopa kuhurumende dzakasiyana-siyana pasi pose, zvikuru hurumende yedu yatakatarisana nayo muZimbabwe, vanhu ngavainde vanojoina mapolitical parties avanoda, ngavainde vanovhotera munhu wavanoda, ngavasapote munhu wavanoda, pasina anomutevera, pasina anomusunga, pasina anomushunguridza, pasina anoita kuti anyangadike.
Pane nhamba inozikanwa here yavanhu vakatsakatika?
Vana Paul Chizuze, vana Rashiwe Guzha, vana Itaiza Mara, vamwe vanhu hatokwanisi kuti tivadome nemazita nokuti vamwe vacho havana kukwanisa kuuya kuzotaura kwatiri kuti ndo zvaitika. Zvakawanda chaizvo zvakaitika muZimbabwe zvakaita kuti vanhu vatsakatike, asi chikurudziro yatinoita ndeyekuti hurumende ngaichengetedze kodzero dzevanhu, isaviwanikwe ndiyo inotungamira pakutyora kodzero dzevanhu.
Pane mashoko amaendesa here kuhurumende pazuva ranhasi?
Tinogara tichingoita mastatements akaita saiyaya hurumende inotori nemastatements edu akayafanana.
Munoti chinyi kuvanhu veZimbabwe pazuva ranhasi?
Regai nditaurire vanhu veZimbabwe kuti musazowanikwe muchishungurudzwa kana kuti muchirambidzwa kutaura zvamunofungira kuti zvinovaka nyika yenyu. Taurai pamadiro enyu muchiziva kuti zvamuri kutaura zvinoenderana nebumbiro redu remutemo, atingati zvinhu zviri constitutional and zviri legal. Ngatiregei kuwanikwa tichitya nokuti paita munhu ari paside. Kana matyikidzirwa, wanikwai muchinomhangara kumapurisa, asi muchinge mamhangara kumapurisa, uyaiwo kumusangano wedu weZimbabwe Human Rights Association, uyaiwo kumusangano dzakasiyana-siyana yakafanana naZimbabwe Lawyers for Human Rights. Vanokubetserai, tinokubetserai kuitira kuti zvichemo zvenyu zvisvike kwazvofanira kusvika. Kana tichiinda kumatare, tosvitsana kumatare, zvomoziva kuti ndobasa redu.
Mukuru weZim Rights vaOK Machisa vari parunare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Muchirongwa chedu chatinotaura nezvisvaro zveZimbabwe zvinogara kune dzimwe nyika, nhasi Praxidus Jeremiah weStudio 7 aita hurukuro na Reverend Tapiwa Nicodemus Mucherera, vanova mufundisi wechechi United Methodist muno muAmerica, avanoti vakauya kumakore ana 1980 vachiuya kuchikoro.
Ndakauya United States muna 1987 ndichiuya kuchikoro, ndakadzidza kuchikoro chinonzi Garrett kuIllinois, ndikabvako ndikazosenza zvekuIowa kwemakore mana. Ndabva kuIowa ndakanosenza zvekuDenver kwemakore matanhatu samufundisi ndichienda zvekuchikoro. Ndisati ndauya kuno 1986 ndakanga ndiri mufundisi kwaChitimbe kwaMurewa, chibata kubva paChitimbe kusvika kwaDindi muchechi United Methodist Church.
Masvika munomu makaita mufundisi muchishumira nerurimi rweshona here kana kuti nechirungu?
Ndaishumira nechirungu chete, because wandaisenza nawo vanga varungu chete kutanga ndiri kuIowa.
Magara muno kudaro, pane pamakazosanganawo here nevanobva kuZimbabwe kuti munge muchishumira nerurimi rwamai?
Ndaidaro kazhinji apo tinenge tasangana nemamwe maZimbabwe, kana kuti dzimweni dzenguva tine sangano rimwe ratinoita ratinosangana pagore pagore. Munzvimbo dzakadaro ndimo mundaishumira nechishona kazhinji.
Mauya muno muAmerica makauya kare kuma80s. Makazombotarisawo here kumusha kwamakabva kuti munge muchibatsira?
Ichokwadi, akatarisa kazhinji kutanga kunyanya kutanga mugore ra 1997 ndakadzokera netimu ndakadzokera nayo tichiita remission trip nechechi yandaisenza nayo kubva kuDenver. Ndo pandakatanga ipapo batse vana vaka vashaikirwa nevabereki wavo. Vamwe wacho vanga vakashaikirwa nebereki wani, vamwe vakashaikirwa nevabereki wese vachigara wega vachichengetwa nana mbuya. Saka takatenga chigayo tikachisa munharaunda tikati chishandisai chigayo ichi, zvamunenge maona profit yamunenge maona ipapapa mobatsira vana. Saka hazvina kugumira ipapo, izvozvo zvakaita kuti tiite zvigayo zvakati wandei zvitakazotenga, zvekutoti zvimwe zvacho ndakazoti ndabva kuDenver ndakuticha paAsbury ndiine imwe cheche ndanda kusenza nayo, takazongoramba tichitenga zvigayo izvozvo. Chimwe chacho iye zvino sekutaura kwatiri kuita paOlder Mtari Mission paFairfield Orphanage, ndicho chechigayo chinogaiswa ipapo tichibatsirawo kusapota vana. Tine zvimwe zviri munharaunda, tine zvigayo zvinokwana kuita 5 zvingori munharaunda dzakasiyana siyana. KwaChibuwe takaisa 1, kuMhakwe takaisa 1, kwaMurombedzi takaisa chimwe, kuBindura kwakuine chimwe. Iye zvino chandisinyatsoziva ndechekuti zvese zviri kusenza here, asi aim yacho yanga iri yekuti tibatsire vana vakashaikirwa nevabereki vari maorphans muZimbabwe.
Vanga vari mufundisi Tapiwa Nicodemus Mucherera vesvondo United Methodist, vanova chizvarwa cheZimbabwe chave kugara muno muAmerica pahurukuro yavakaita naPraxidus Jeremiah. Iye zvino toenda kuna Tanonoka Wande achitipa mashoko anotaura pamire hurumende yeAmerica pakurwisa chikwata chinopfurikidza mwero cheISIS muIraq neSyria.
Mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica pakurwisa chikwata chinopfurikidza mwero cheIslamic State. Chikwata chinopfurikidza mwero cheISIS chinonzi chatorerwa zvikamu makumi manomwe nemasere kubva muzana chenzvimbo yachainge chapamba, kusanganisa muzinda wacho mukuru mudhorobha reMosul rakasunungurwa musi wa10 Chikumi. Pari zvino chikwata ichi chiri kurwiswa zvakasimba muguta reMosul. Nhumwa yomutungamiri wenyika yeAmerica mumubatanidzwa wenyika dziri kurwisa chikwata ichi, kana kuti Special Presidential Envoy for the Global Coalition to Counter ISIS, vaBrett McGurk, vanoti mwedzi mitanhatu yapfuura ISIS yakange ichironga kurwisa America neIraq, asi nekukundwa kwairi kuita, izvi zvave zviroto. MuSyria, America inoti iri kushanda nemauto anoda utongi hwejekerere anosvika zviuru makumi mashanu.
Vateereri musakangana wachirongwa chedu cheDiaspora Live Talk, apo tichange tichitarisa nyaya yezveurongwa hwekutoroswa zvitupa patsva nezvimhinga mupinyi zvinosangana nezvisvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, pakuti zvinge zvichinonyoresa kuti zviwane kuzokwanisa kuvhota. Anokoneka ane mufaro, ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusiyamina Ntungamiri Nkomo.